Tine kuti ushamwari hweRussia neZimbabwe hunobva nyika yeZimbabwe isati yawana kusitonga kuzere masoja kana kuti vairwira rusununguko vainodzidzirawo kuRussia ikoko kana kuti kuSoviet Union. Panguva iyoyo yanga ichiri Soviet Union vachiri vakabatana nedzimwe nyika dzavakazobatsanirana nadzo.
Kupari zvino zvakamira sei?
Russia inyika ine hupfumi, inyika iri pazvirango zveupfumi kuburikidza nehondo yairi kurwa neUkraine. Saka inyikawo iri kutsvaka zvicherwa. Tinoziva kuti kune vakawanda vekuRussia vari kuuya vachida kutsvaka zvicherwa muZimbabwe kuti vange vachisimudzirawo upfumi hwavo.
Ndotarisa iwo musangano weSt Petersburg Forum, unounzawo chikuru chipi chinganongedzerwa kuZimbabwe?
Musangano uyu takatarisa nyika dziripo, tinoona kuti inyika dzisina zvizhinji dzimwe pada kunze kweUnited Arab Emirates neChina. Mukatarisa wavana Kazakhstan naBelarus, inyika dzisina upfumi hwakati tsvikiti. Asi ndinovimbawo kuti panokwanisa kubudawo ukama hwekutiwo mutungamiriri vange vachikwanisa kukurukura nevamwewo vatungamiriri vedzinyika zvimwe pada nekuwanawo izvozvo zvakaita sezvombo nezvinhu zvakaitawo semafetireza. Asi kuti titi isusu musangano ungavandudza upfumi hweZimbabwe haakunenge kuti